amai kunda numacheka numugaruwe kubwera kwa mgambinda lao za studio 7 kutuwafa la shukuru nekurapa kumwana wavo sezo vanga voto tata kufamba na eparu shinji
vanu wakata urafaka wanda mairano ni mwana andanda kufunungu kumu wakata azwa rachika kukuwe chinda ichika kufamba ni mwana wangu pamini papa kastarawa
Mumwe avene mfaro mkuru nda Migracious Nyamusasa vanobva kugoko kwa Chireya vanoti vakatomboedza kaviri kurapisa mwana wavo asi zvichikona nanga murapo achida
patobva hakuna madokita anokwanisa kuzviita haatombowanisa so ndawe hakuna kuti mwana wangu abatsirwa
amai Maita Ishedare vanobva mubhuku rekwa Gombeze kumount Darwin vanotiwo vafara zvikuru nechirongwa chekugadziriswa muromo kwemwana wavo ane gore nemwedzi gumine umwe chete uyano vawe kutanga
apara bazo muri Zimbabwe kupinda mushirongo izvi mwana wangu anotarudzwa kupinda kushonewa muromo wake ane cleft ndi kana mudzore kuti kusemuka kwomuromo kunze nemukadzi shirongo izvi ngasinga zvivo kuti unotobatsira mwana wako akaita izvozvo vana vakawanda vakasona muromo yavo yakatiita zvakanaka kumuri kwese kwandinobva nekumuchipatara kunakana anogona kuzvigadzira kudambudziko asi nekupotenda chete madoctors auya vanopaparire nyatwa kuti igadzirira vana vedu zvakanaka
mumwe mudzimai angoda kuzivikanwa nekuti nyasha abva kwamutogo ane vana vaviri vari muchipatara chepakenyatwa wakamirira kugadzirwa muromo audza studio 7 kuti kumusha vanhu vazhinji vanga vasiri kutambira urema hwevana vake chipatara chepavenyatwa chakabatana neLove Without Reason inounza nyanzvi kuzogadzira vana miromo chaparura urongwa hunhasi uye chichahupeta nemusi wa31ndira vari kutarisira kugadzira miromo yevana vari pakati pemakumi masere nezana vanobva kumativi mana ose enyika nyanzvi mune zveutano uye vane kirinika yavo inonzi Mankind Dr Christian Marova vanoti vana vanozvarwa vakatsemuka muromo kana kuti vaine maburi vanosangana nematambudziko akawanda
mwana anetsikana nekudya dzimwe nguva anogonaonetsana nekufema anogona kusanyatsokura zvakanaka anogona kuita mamwe mainfections mukanwa emumhino dzimwe nguva ekunzeve nekuda kweburiro rei
vamarova vati dambudziko rinogona kukonzerwa nezvinotevera
rinogona kukonzereswa dzimwe nguva ana mai vanenge vakazvitakura vachimwa doro vachiputa fodya kana vanenge vasinganyatsowane chikafu chakakwana dzimwewo mhuri zvinogona kufambawo nemhuri asi kakawanda kazhinji panenge pasina chikonzero chatinokwanisa kuwana
vati kurudziro yavo senyanzvi mune zveutano ndeyekuti vana vagadzirwe dambudziko iri vachiri vadiki
zvinenge zvakakosha kuti mwana aoparetwe achiri mwana mudiki kuti chimiro chake chidzoseredzeke asati atangawo kuenda kuchikoro uyezve kuti akwanise kukura zvakanaka
dambudziko recleft lip and palate nderekuzvarwa naro uye sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti mwana mumwe chete pavana vanosvika chiuru chimwe chete kana kuti chiuru nemazana mashanu anozvarwa aine dambudziko iri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.